Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 24, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Are you going to support mukomana muZimbabwe? Are you going to support mujaha?
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanosangana nevatsigiri vavo muSouth Africa vachivakurudzira kuti vadzoke kumusha neuwandu hwavo vanovhota musarudzo dziri kuuya. Bato riri kutonga reZANU PF rinoparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro musarudzo dziri kuuya. Mutungamiri waro vaEmerson Munangagwa vachikurudzira runyararo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kurwadzikana kuti hapana chiri kuitwa kuti chikwata chavo chemaWarriors chitambe zvakare nevekune dzimwe nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato riri kutonga reZANU PF raparura nhasi urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro. Mutungamiri waro vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachiti ZANU PF ndiyo chete bato rinogona kuchengetedza rusununguko rweZimbabwe. Vachitaura pamhembereroro dzaitirwa pachikoro chemutema kuChipinge, vaMunangagwa vati wese munhu akarwira rusununguko rwenyika anofanira kupiwa ruremekedzo rwegamba, vachiti rusununguko rwavekufarirwa iye zvino rwekuvhota vanhu vakasununguka rwakaunzwa nekuda kwebato reZANU PF. Kwanga kusingadaidzwa anonzwa nhasi apo mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vasangana nemazana evatsigiri vavo muSouth Africa vakavakurudzira kuti vadzoke kumusha neuwando hwavo vanovhota musarudzo dziri kugore rino. Vachitaura pamusangano waitirwa munhandare yechikoro cheJimstone South Primary muJohannesburg, vaChamisa vati zvakakosha kuti avo vari kunze vavewo nendima yavanobata pakuunza shanduko muZimbabwe, vachitiwo ivowo vaunza shoko rekuti shanduko iitike.
Gadzirirai kuuya kuzovhota!
Vachamisa vatiwo bato ravo richaparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro masvondo mashoma anotevera. Vatiwo pavari kutaura kudai, vamwe vanorwira shanduko munyika vari mumajeri vachinyaradzwa nehurumende.
We want to create a democracy that functions. As we speak, our colleagues vana Job Scala vanangari fume, they are in prison without any bail, without fair trial. Zvinokurakidza nyika ine chirwere chokufundusirana. Ndinoziva vamwe vacho vari uko munyika, Jonathan Mweya ari kuKenya, Kasukwera ari muno muSouth Africa, because nyika haina kumira zvakanaka. We want all Zimbabweans to come back home and build our country together.
Vati zvinhu zvaparara munyika zvawandisa, asi ivo vakapinda panyanga vachazvigadzirisa uyezve kuti vese varikushanda kunze kwenyika vadzoke kumusha vachiwana mabasa. Vachamisa vatendawo hurumende yeSouth Africa nekuchengeta zvizvarwa zveZimbabwe kwairi kuita. Mumwe apinda mumusangano uyu vaPeter Tivenga vanovesa chigaro weboka revechidiki mubato reCitizens Coalition for Change muSouth Africa makare vanoti ivo sevechidiki vari kuda kudzokera kumusha kunogadzirisa zvinhu.
Isusu sevayouth tiroda kudzokera kumba kunogadzirisa zvinhu. Takauya muno chekutivi ku2008 vamwe vakaita sesu zviti tichagara muSouth Africa for 2 years only or less than 2 years zvichanaka kumusha, but ivono tatochemberera muSouth Africa.
Mumwe apinda zvakare musangano uyu vamunyaradzimidzi vanotiwo vafadzwa zvikuru nekuenda kwavachamisa kunosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, vachiti vazhinji vevanhu vari munyika iyi ndeavo vakanga vakabata bato rinopikisa vachiri kumusha.
Vazhinji vacho vakauya kuno ndo vanhu vanga vari vazhinji vanga vakabata musangano kumusha zvakasimba, vakabata opposition zvakasimba. Saka vazhinji vacho vakauya kuno kuSouth Africa. Saka president vari kuuya kuzotaura nesi nekutikurudzira kuti tiende kumusha tinovhota, kunyange zvazvo mazita edu amwe akadisapia mumavhota soro.
Muzvare Shala Mubayiwa avaendawo kunonzwa zvanga zvakapakatwa nemutungamiri webato ravo vanotiwo vanoda shanduko muZimbabwe uye shanduko iyi ichaunzwa navachamisa.
Tinoda change nekuti tiri kutambudzika muZimbabwe nekuda kweutongi hwagara huripo kare. Utongi hwagara huripo pare hunodzvanyirira vashandi kuti vaexpresse zvinovanetsa mumabasa like mari dzavanotambiriswa. If vakaenda mustreet kunoita mademonstrations kana kuti kunoratidzira vanosungwa. Saka tinoda change nekuti zvese zvichachinja, upenyu hwevanhu huchachinja, dzidzo ichavako yakanaka.
Musangano uyu wauya panguva iyo zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zviri kushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi zvichinzi zvibude muSouth Africa. Vazhinji vevana veZimbabwe vari munyika iyi havana kuwana mukana wekunonyoresa kuvhota kumusha, vamwe vavo vachiti dai hurumende yeZimbabwe yakaita kuti vakwanise kunyoresa kuvhota vari munyika dzavagere. Mangwana vachamisa vari kutarisirwa kupinda mune mumwe musangano ikoko kuSouth Africa, uko vanotarisirwa kuti vachataura kuti hurumende yavo ichashanda sei nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sangano reSickle Cell Anemia Trust Zimbabwe nhasi racherechedza zuva reSickle Cell Day rakacherechedzwa pasi rose richipa mukana kune vane dambudziko reropa shoma wekuti vavhenekwe pachena navana chiremba. Chiitiko ichi chaitirwa muBelgravia muHarare. Zuva iri rakacherechedzwa pasi rose musi wa19 mwedzi uno, asi sangano iri razoita mhemberero dzaro dzekucherechedza zuva iri nhasi kuitira kupa mukana vose vanenge vachida kubatsirwa. Tabata vakavamba sangano iri uye vari mukuru waro muzvare Molin Chima kuti tinzwe kuti urongwa hwavo uhu hwafamba sei.
Asi nekuda kwekuti yanga iri Mandi, takangoti gai tizoita iri Saturday, saita nhasi June 24, pakaita free school screening, free doctors consultations and free counseling services for the sickle cell patients nemuridhamu.
Vazhinji vangada kuziva kuti chirwere ichi chakaita sei.
Sickle cell anemia chirwere chekuzvarwa nacho. Chirwere chekuti unenge wakawana genes ane sickle cell. One is chibva kuna mai, one is chibva kuna baba. Zvinenge zvakureva kuti pane tipa yatinotuma chirungu mutation, kuremara kunoitika muhemoglobin. Zvaitika izvozvo, muviri wako unotanga kugadzira red blood cells anenge akaita kunge siko, akaita kunge dhanao. Asi red blood cells chaivo atinoziva akaita round, akafanana nedisk shape. Saka kana revane sickle cell ragadzira riri sickled manje, ari sickled aya haana haakwanisi kurarama mazuva akawanda achiita basa rinodiwa mumuviri sekutakura oxygen nechikafu wabody part. Nekuti riri sickled kakuti banana rinenge raakuita basa iri pashoma pashoma, uye nekuti ari sickled kudaro anogona kunostika ovhara blood vessels, ropa rochirega kusvika kune mamwe mabody parts. Izvi zvinokonzeresa kuhwadziwa pakanyanyisa.
Saka muchidimbu tingati chirwere chinobata ropa?
Hongu, chirwere chinokonzeresa kuti ropa rishomeke muviri nekuda kuti mare blood cells anenge achitarama kwemazuva anokwana kuita 10 kusvika up to 20. Asi ayaya anenge ari normal mumiri yevanhu unogara kwe3 months about 120 days.
Vanga vari mukuru uye vakavamba sangano resickle cell anemia trust Zimbabwe, Muzvare Molin Chima, vari parunhare muHarare nestudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuSierra Leone vapinda musarudzo nhasi, idzo mutungamiri wenyika iyi vaJulius Maada Bio vari kutsvaga kusarudzwa kepiri mukati mekuparara kweupfumi hwakakonzera kuratidzira kwakaipa kwakaitika gore rapera. Sierra Leone imwe yenyika dzine urombo hwakanyanyisa pasi rose, yakaparadzwa nehondo yekupandukirana mumakore a1991 kusvika 2002, uye denda reEbola rakazouyawo mushure memakore 10. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vapika kuti vacharanga zvakaomarara vapanduki vechikwata chemauto anorwira mari cheWagner, zvichitevera kupika kwemukuru wechikwata ichi kuti achabvisa pachigaro utungamiri hwemauto eMoscow. Yevgeny Prigozhin ane makore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa kana kuti 62 akaburitsa mashoko kubva nechishanu kupinda nhasi mugovera achiti iye nechikwata chake vapinda muguta riri kuchamhembe kweRussia reRostov on Don nekutora nzvimbo dzemauto dziri muguta iri. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunopiwa naMavelas Muhlanganya weStudio 7.
Zino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai Tambudzai Shoko vanogara ivo kumapurazi ari kumucheto kweguta reHarare. Vanoti ivo zvina zvina kumira zvakanaka panyaya yemitengo iri kuwanikwa iyo ichishandiswa muzvitoro, uye vari kuti zvakare basa ravo rekutengesa mumigwagwa harisi kufamba zvakanaka.
Kuno kuti nyanotanga tasabanawo yemari yemunonzi ndabvuko tokumbira kana kuvakuru venyika kana kunyone kuti zvemari kuti dai bond rambo kwa kwangoshanda yesi rakazvimirira ndoda kuti yesi racho dollar rapa 5000 kuti mantienda zvino ari kumbokwana zvekuti zvikubva zvapiwa kuti maprice sokuti kuti watozosvika kuti wodii panyaya yemari mari chiri kudhura ingiri chero kwada kukwira kombi cheche unotosvika tinoita sekuti crezi wakwira nhasi achio chokwira nevemangwana saka panhau yemari apa dai paitirwo sirias vanhu vagarawo mukabhineti mavo vataurirana vaonakuti bhondi vambori chiburuka vambotiwo us cause ari kutotenga zvachose muzimbabwe kutotiudye unenge watokakasira zvakasimba ende uye makambani ari kuita advantage noda kweizvozvo mukada kutasa kunoshanda munina wangu inini pafarm vanhu vari kuisirwa 200,000 iyoyo ichizonoburiswa inenge iri mukadhi ichizonoburiswa sekucash ikuta $20 yeye munhu achishanda apa kutiga mapotatos kunorwadza everyday mna chitiga mapotatos achiandira 20 years emonth zvinhu zvakaoma tete zvezvi zvisingagamuchirise zvekuti vanhu vari kumusoro kude veinzwawo kufamba vachiono zviri mumapurazika kunoko kwanisedi kwandiri ndiri kubikira chipurazi ndakabva mutaona mandinosvika pachipurazi ava vanhu vari kutambura vari kuona nyunzi nhamu cause vari kutonzi vandinenge achiora sehende akuora mari yakawanda ndingatonzi auya kushanda pakambani kanobrata.
Saka semadzimai chii zvimwe zvamuri kuita ikoko kwamuri?
Inyangu nini ndakazvimirangu ndirikukwanisa kungotengesawo madomasi uko ndikanoona $30 nendombare ndodhowo madomasi bati vamwe madzimai chete kuti vazvimiririre chezvozvo vakutadza ende ndakada kuziva kuti dzimba dzatoparara munoziva chinhu chechitambi chawanda munhu angoita zvese zvese zvangoti aone kuti mhuri yacho wane kudya ende vanhu vari kurambana mudzimba ndoda kwekuti mumwe munhu mukadzi wati nandigagare nemurume asinge ndekubasa murume akuti nini zviri kundikunda kuti ndirambe ndine mukadzi nemhuri zviri kundirenyera ndii vanhu vari kurambana nechipambi chiri kuwana zingaise ukasvika unonzi stepfod unonzwa tisi kuti akumana ndomararamiro ari kuita vanhu munomo vana kuchikoro vari kudzingwa avakuenda kuchikoro kwacho vakusherwa mafizi nokuti mari dzaberekwa arikukwana utototi madzimai vava vaziendese parisi muupenyu wekuzoendesa muchirwere noda kumbuti bhutandiwate kuraramisa mhuri saka zvo zvakatooma zvakaoma devakuru venyika vapindi vavo nevamwewo madzimai vamwe veduwo vekuruweko vari kumusoro kwevanhu vosizi noda kwokuti muzimbabwe zvinhu zvakaoma plus uye imwe nyaya iri kunoka vakadzi tikudzimirwa nyanya ukaenda kunochera mvura zvezvetete mumatetement uri kunzi urevatoripi ukataura kuti anini handina kuvasedhera ndiro ausichera mvura panapa ndimuchiga mavhotera baba zvinhu zvekuti rwadza tetoshiya titozitaurira kupi
zviri kuitika kupi izvi
kuitwa stepfod
saka unenge uri kufanira kunzi unge unzi uri webato ripi
vakasirwa matepu maalignment anzi baba vari kuti vhotera inini vanhu vakatopiwa kunzi August mana chitera munomo kamwejiwiwa chete vanhu vese mukubva munomo kumubato redu rikasahuyeri nyupariamendi ikuvako ndo area yacho iyoyo
vanhuwo zvavo here vanenge vachityisidzira vamwe
vanhu machiamene avanoti machiamene makansela kuti madomasi acho kuti utengese nemazidhasi ari pa1000 bond mangwana apa 2000 saka kurwadza toti toitawanawo mabasa tashanda makambani atiwanisiwo mabasa pamadomasi apa unogona kuona kana kuti standard erichita $40 iwo kachizodzokera kumba reti inenge yakwira kuti achizodzosa kunyanya 40 vanenge vahodhana nayo achakwanisi kudzosa mari inezvetichaenderana
saka zvamira zvakadaro munozoita sei manje
inenge wangoti wangovarongotiwo ndingowanziwo ndatengesawo kaso mari kuti sikwasodzoka yese haapreni pasisi kozi 40 yokuti zvose zvochiwana profit hapana mari reti ndinenge yakukuvadza inenge wakutoonawo kana 35 kana 40 yako yongodzokeri 40 yose zvaiyo wangotondite sei ndanenge dazivise.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro naAmai Rudo Chindizwa Moyo vari muSouth Africa. Tichitaura pamusoro pekushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kusanganisira zvekuZimbabwe nezvizvarwa zvekusouth Africa munzvimbo yeMarabastad. Izvi zviri kuuya kunyange hazvo zvizvarwa zveZimbabwe zvakawedzerwa upenyu hwemazep.
kubara vashati kunotibatsira hozi ndokwatino stoka vanhu vazhinji ndokwavano stoka mavheji mafurutsu micheka ini seni hangu ndine ndichita zvekusona ndine ndichindotenga mucheka wokoko in bulk zvine zviri chipa so kumarava satu koko kana kukatovharwa maindia anoshandako uko anoita zvokutengesa hatine tarasikirwa
zvikonzero zvipi zviri kuita kuti zvizvarwa zvesouth africa zvivharise nzvimbo dzakaita saikoko kumarava satu
masouth african munomu ari kuti izvoni tiri kumatorera mabhizinesi tiri kumapedzera basa ofunichi munhu unoda kungondoitawo musika hakuna munhu unonzi uya ndikupe mari uite musika unozviitira musika wako kana ukaona paita chance yekuita izvozvo unozviita saka ivo vari kukundikana kuita izvozvo just because unenge angoda kundorenda hauiti mahara unorenda uchibhadhara umwe munhu and unotobhadhara maybe musouth african futi kuti uone kutengesa zvaune uchida kutengesa saka ivo ndozviri kuvarwadza kuti why makawanda umomo ivo vane vakangogara udzimba dzavo une nhamo ndo unoziva zvokuita
chinonzwawo zvakare kuti zvizvarwa zvesouth africa zviri kunyunyuta kuti imi vabva kure muri kuparadza mhosva zvakanyanya zvakamirawo sei imi mune zvamuri kuonawo here zviri kuitwa nevana vezimbabwe
kuba kuno kwatogara kunoko ndivo kungodai ndivo pese unotonyara nokuti ukanzwa kuti pane munhu wabatwa pachiba unodai muzimbabweni unotaura shona muzimbabweni muzimbabweni saka zvimwe zvinhu tofanira kuti zvidzore tizive chatakafambira kufambira chimwe sadrive ambulance unofambira murwere takafambira kuzotsvaga mari vanhu taingotsvaga mari chete tisiye zvimwe zvakawanda wanda izvi uyezve kubatana vanhu vokumusha tibatane nekuudzana mumawhatsapp kwete kuzoudzana nhema kuti ukanzwa kuti kwai kwaita road block kukanzi kune chikwata chiri kufamba chichirova vanhu wototangawo kuudzawo vamwe kuti redu wei ngwarirai kune vanhu vari kurova vanhu kati kune vanhu vari kutorera vanhu zvinhu zvavo togara takazivisana tigare tiri away nguva dzose nokuti munoma hamusina kumira zvakanaka
tinoona kuti muri kuti muri kushungurudzwa panguva iyo south africa kana kuti hurumende yesouth africa yakawedzera kushanda kwemagwaro enyezimbabwe exemption permit nemumwe mwedzi mitanhatu zvizvarwa zvesouth africa hazvisi kuremekedza here danho rakatorwa nehurumende
izvo ndizvo yakatiwedzera six months takava nokumbopombonoka zvishoma asi noti too much nokuti 6 months ishoma manje manje dzine dzatokwana izvo vanotaura kuti kwai hakuna unoshungurudzwa but vazhinji havana kuzvitambira havana kuzvitambira bhosi taingonzwawo mumateksi vanenge vachipopota kuti wai zvichibero wai vachivatendera kuti vave vachigara futi dzimwe 6 months asi tinozvitenda nezvavakaita nezvakaita hurumende kuwedzera mwedzi idzodzo tichiogadzirisa tichiona kuti chichatora nzvimbo tinozvitenda hatingashovori tinozvitenda tichimbojoinidza tione kuti chii chichabuda asi vazhinji havasi kuzvitambira uyezve kushungurudzwa ndikongogara wakavhura rimwe ziso rimwe rakavhura rimwe rakavhura nokuti anytime vanokwanisa kungofunga kungoti ngatingomhanyisa vanhu kana mumachechi seizvozvo zvamaona zvaitika kumarava sitati saka zvinhu zvokuti haupombonoki kuti ungapombonoka kuti ini ndine bepa kana kuti uyu haana nokuti izvi is not like mapurisa ne auya ava vaingovawo vanhu vanotozvifambira saka handioni sokuti vanhu ivavo vangasvika vachiti ndoda kuona bepa rako nokuti bepa racho havatoriziri kuti chinonzi pasipoti chii havatozvizivi kuti chinonzi pemiti chii chinonzi asylum chii saka zvine zvichingotyisa
toti zvinhu zvazooma nhasi munokwanisa here kudzokera kumusha mune kwekuenda here kumusha
ndinobva kumasvingo masvingo provhinsi chireds district ndokwandobva pachishugudo musabho kumafunjwa ndokwatobva ukoko ini zvangu kana zvikanetsa zvikarema tikapiswa kunoku aiwa ndakasununguka kuenda kumusha ndinoenda kumusha uye zvokundoita kumusha ndinazvo nokuti ndiri munhu anoita mubati yemaoko ndinosona saka ndinoenda kungondosonawo ndichingosonerawo dhora iroro chinonyanya kurwadza nechokuti kumba hakuna mari sekunoko saka zvine zvichizotiremera sezvo tatajaira kubata mari kunoku kamari yakati haizofanani nekumba asi aiwa kuenda tinoenda kumba tinoenda aiwa tinoenda zvine zvangouya izvozvo tinongoti kuda kwamwari nokuti ivo mwari ndo vanoziva chinangu nokuti iwo tigare mudzimba dzedu nokuti yo nguva yareba tichigara kunze kwenyika saka nevanawo vanofara chero vasingazodyi mazimba havajaira kuzva kunoku vane vakufarawo kuti vabereki vavapo tinoenda chero zvikaoma tinoenda kumusha
Mazwa hurukuru ya taita na amai urudo chindizwa moyo vari parunare mupretoria ku South Africa. Tere zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu our lives. Munaudze mitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kurwadzikana kuti hapana chiri kuitwa kuti chikwata chavo chenyika chemaWarriors chitambe zvakare nevekune dzimwe nyika muchiri mekuona vavakidzani veZimbabwe vachikwikwidza muAfcon. Mike Okariati anotitaurira kuti izvi zviri kufamba sei.
Vatsigiri venhabvu ava vari kurwadziwa kuona South Africa, Malawi, Mozambique neZambia chipinda munhandare nekufadza vateveri vadzo nezvidavado munzira yeAfcon 2023. South Africa yakarova Morocco 2-1, Mozambique ikadambura Rwanda 2-0. Zambia yakazvambura Ivory Coast 3-0, Malawi ndokushanya Ethiopia uko yakanoita mangange 0-0 panguva iyo Zimbabwe yaive yakagara kumba. Gilbert Mushangashike, uyo akambotambira maWarriors uyezve akatamba kuSouth Africa nekuChina, anoti zvinoshungurudza zvikuru kuona vamwe vachitamba achiwedzera iye kuti Zimbabwe iri kusarira zvikuru muurongwa hwezvikwata hwepasi rese.
Izvi zvinoshungurudza futi kuti izvo tinoona dzimwe nyika dzichitamba isu tisingatambe. Patichazotanga kutamba tinoona kuti tinenge tasara kumashure zvikuru.
Chimwe chiri kunyanyorwadza vatsigiri venhabvu ava ndechekuti hapana chiri kuitwa chiri kuonekera kuti Zimbabwe idzoke kutamba nezvimwe zvikwata mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA nemhaka yekupindura kwehurumende mune zveutungamiri wemutambo uyu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanoti vari kurwadzikana kuti veSports and Recreation Commission vari kungoti vari kugadzisa zvinhu asi pasina chiri kuoneka tiri kufamba.
Kusaziva pane zvavari kunyatsokugadzisa reka vari kungotaurawo nekuti hapana chakanyanya chatiri kuona chiri kuitwa.
Kunze kwekusakwikwidza muAfcon 2023, Zimbabwe yarasikirwa nemamwe makundano akawanda anosanganisira enhabvu yevanhukadzi nevechidiki pamwe nezvikwata eCAF Champions League neCAF Confederation Cup. Motsigiri weDynamos vakurawo nechiwai vanoti nhabvu yatowira pasi zvakanyanya kubvira apo SRC yakapinda mumutambo uyu ichiti irikugadzirisa zviri kunetsa.
Hapana bhora riri kugadziswa zvivanhu havakunyanya kutokonewa iko zvinondeve SRC vari kungoramba vachiti vari kugadzirisana hapana chiri kubuda.
Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti bhora remunyika muno rafa nekuti vatambi havasina shungu sezvo pasisina chekutambira.
Atova mabhuza kana mapremiership zvinoshaya kuti chatambirwe ya mabhuza nekuti hapana chekutambira.
Zvikaramba zvakadai Zimbabwe inokwanisa zvekare kutadza kukwikwidza makundano e2026 World Cup ayo achange ave nezvikwata zvemuAfrica zvipfumbamwe kubva muzvishanu. Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA mushure mekunge bazi rehurumende reSRC radzinga basa board reZifa iro raitungamirwa navaFelton Kamambo nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Panguva imwe chete iyoyo yakadzingwa Zimbabwe, FIFA yakadzingawo zvekare Kenya mushure mekunge hurumende yenyika iyi yadzinga utungamiri weFootball Kenya Federation asi yakadzoserwa makundano eFIFA muchire memwedzi mipfumbamwe zvitevera danho rakazotorwa negurugota rezvemitambo rekudzosa pabasa utungamiri hwese hwakanga hwambomiswa basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Praxidis Jeremiah.